manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wemugovera kurume 19/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Nasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha wetafara. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yesakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kuno mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nengwe yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko avo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepfenyuro yeZBC nemamwe mapoka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburiswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana worehurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kusakubva wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti topamba sei kumabyelections nekuti tointroducea yelo kuvanhu vekumanikaland. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa vainagura urali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatopfigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodrivhwa nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shua kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehaikoti yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatra kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakure vanhu but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hachisisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezvanhu vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika vaitida ndoa business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera macommunities chemagari vanogara
Tishitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana kwekumasvingo. Zvii zvikuru zvamunga tarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen. Uye titaure nyaya yebyelection riri kuuya ratakatarisana naro. Nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural. Kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti tichaita sei.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvinhu zvamunotarisira sebato.
Tokutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota macandidate atinawo akabva mumacommunities, macouncillors nemaMP necitizens coalition. Tokutarisira kuti vanhu vachabuda nehwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government itsva. Tinotanga nekudeploya vanhu vedu kuti vaende kuparamendi tichigadzirira kutiende maelection ra2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwava madzibaba veshanduko vaGodfrey Karembera.
Vachamisa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Zanu pepi nofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka kuti munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti zanu pepi yokoti achiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari parunare kwaMutare neStudio 7. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vayambira vemasangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubhinga kumatevereland north. Vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika, vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato rezano PF. Vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMatevereland North, vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro, makirinika, madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbirawo ruregerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBhinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi, avo vanga vari kuBhinga.
Donzoraunza vamunangagwa kuno kune musangano weZANU PF neutungamiri namakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokuBhinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980. Vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017. Asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno, vakuru navadoko, masabhuku, machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitosungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati, zvinosanganisira migwagwa yavo, zvinosanganisira nyaya dzemvura, zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichisaririra. Asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBhinga kubva 1980.
Mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira kumira rurekerero kuvagari vepinga vakumira rurekerero kumadzimambo nevatungamiri vose vokuno achiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tichiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe zvisinei nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudirire under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
Vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo. Zvii zvamungataura?
Nyaya dzekudiriro hadzinei nesarudzo zvekare dei kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete ndedei vasina kukumbira rurekerero vafambira nyaya iriyadano yemusangano wezanupf nevana vari kuno ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro dzinova pane zvinhu zvandataura izvi kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga iconnectade nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo. Chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokurezesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kufungira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimambo kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro. Saka zvose izvi hazviperi musoro wa26 March zvicharamba zviripo. Saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupiri kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu.
Vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki vezanu PF vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yechemhanza mumusha wetafara muHarare. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vevechidiki muUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Taita dambudziko nevakomana mayuti ezanupf isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvakava zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie 2 saka tasvika paground march taona vakomana vezanupf mayuti ezanupf emutafara achitamba bhora mugiraundi ratati ratachida kuti tiitire musangano wedu yanga iri meet the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarare isi akamirira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kuvaengeja tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu itakabhuka tikabhadhara kukanzo tikabhadhara marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo iground redu nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka imi bvai panapo tinoita violence komuri tinorwisana nemi tokutemai nematombo taka titori redu kurwisana neni kana mukangaita musangano uyoyo.
Mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu?
Tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuya yodzinga vanhu nekuti dzeground saka imini kanzuro imofanira kuiudza yodzinga vanhu kanzuro ikaya yodzinga vanhu then isu sozovapedza tovapedza nemanpower. Vaenderana ndeno vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tuzoda kuzosecure ground risiri redu tikatisabva taramba tichida kuendera mberi musangano wedu mathreti tinawo valenzi iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chete tosati tichimuuraya vakutovasati tochirwa newe tokurova zvakasimba stereki hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyoyo paground redu.
Saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko irori?
Isu taramba tichienda mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba.
Saka vekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari?
Vekanzuro tavazivisa saka vati we come back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuzvira musangano kuti hatizive kai Trump tichida kumberi.
Maziva sei kuti vanhu vezano PF nekuti vanhu vemuri kwishana vanogona kungoenda panhandara vanotamba nhabvu.
Vatotaura kuti vezano PF musangano wezano PF.
Vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kutafara muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine covid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita necovid-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Ini ndinoitwa maita tenda. Pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora-tora zvinhu zvevanhu. Zvoteka, chikafu, zvese zvaiva mumba, unongowana mumba muri dhauni.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurodhi tichingotevera kune kuchienda varume ikoko because ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoku taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Ndinenge muchimacheka magrapes acho. Season yakatanga muna November. Zvinezvi season yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba sei?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi. Yanga itoriwo first time yangu.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndezvekuti masuti mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni. Zvanzi kune strike yechi yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhanya MaZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza kuti vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka MaZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachiru kova vanhu vese ndobvabadzika kuzasi ndobvabakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi inini handizivi kuti ichi chakatorwa bhuzani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location saka handisati ndadzokerako ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo
pari zvinhu hamusitori kukumba kwenyu muri kupi
ndiri kunonzi kudurence
hoikoko hakuna mhirizhonga
kunoku kwakanyarara
muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei
zvinhu zvinorwadza chaizvo zvinhu zvakadai kuti zvitiki so shuwiro yedu handiyanga iriyi kuti vanhu dei tangoshandawo tadzikira kumusha muri nyararo dhani kuitwa so
apa muri iri kupi
kuzimbabwe
mune vana vangani uyezve muri kukwanisa here kuvachengeta
ndine vana 2 handikumbomiramira
vane makore mangani
umwe wacho ane 3 umwe ane 7
saka pamakanyoresa kuvhota here
ndakasati
ko panyaya yemapepa yakamira sei ikoko
panyaya yemapepa emunomu angu inini here kana kuti
enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei
vazhinji hatina mapepa
saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti south africa yakati mudzokere kumusha pakupera kwegore
kana gore rakungonoperawo ukatodzokera kumusha kwacho
saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro
ya
inochengeteka here
vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka vamwe vatanga vasina makadhi vaicherera pasi saka vaitopinda mudzimba vachibva kunyora vachitotora mari yacho
nyatsotsanangura ipapo
mhandi muri kuti mari inochengeteka here kati vanenge vaine makadhi vanenge vaine makadhi unochengetera mukadhi mako vaya vaya vanenge vasina makadhi unenge uchiona kuti kuti upe munhu mari ine miyeko saka unogona kungoti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziva so ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenza vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta-teta mumba muva vachitsvaga mari yayo yavane vawana vototora
saka pane vakatorasikirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwewo
pari zvinhu hangu handizivi but ndo kungonzwa kwandakaita
imi remangwana munoona rakamira sei kumadzimai
harina kana kumbojera dai nyika yanga yamiramira tadzokera kumusha
zvamungada kuona zvichigadzirisika kumusha semadzimai ndezvipi
kumushawo tinodawo mabasa kuti tikwanisewo kushanda kuti tigare kunyika yedu bhozi chatiri kutiza ukoko nyaya yekuti kunenge kusina mabasa even vacho vakadzidza havasi kuenda kumabasa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives nhasi tichiita hurukuro nemumwe wakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo
kureva vana Chimhido vana Mujibha vakange vari kumacamps kunze kwenyika muZimbabwe nemuZambia vasina kuzenge vakarejistwa vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivo ndio vachanovhetwa manje pamwe chete nemaexvisitis kuti vachi kuvhetwa kuti vari kuivo rusununguko takazvinzwawo iizi asi mubvunzo wangu wokutanga ndeuyu ko chakambenge chakamisa chii kusvika tane makore 40 anoraudzira namaviri ndochokutanga chechipiri kuna machembere vacho vaitibitira avo machembere vamwe vacho vakatofa vasina kuvhetwa
saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei chii chamungati chaifanira kuitwa
kumawadhi ikoko kukaenda kunoitwa basa guruguru rakafanira iroro muchanoona kuti apa padii tpi chai chaio dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho kuenda kumawadzo muchanotaurwa kunzi apo paivenambuya ningi vakaita basa rakati pana sekuru ningi vakaita basa rakati apo paivenachihubido ningi paivena mushipa ningi vanhu ivo vakafa ani rikobhu nai zvinoda kuitwa kumawadzo vakandemiri kufunga kwangu kumawadzo kungatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani mumawadhi muno vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani vakanosakatika kuhondo vangani zvizikanwe ichiwati inokwanisa kuita akaizi yayo zvichitoitwa negovernment nebudgeti izvi zvekuti ngazvive zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo papayapa hazvina recognition ndo zvinozongogara zviya zvaisingonzi tichazoti tongoti.
Tinoona kuti aka akasike kutanga vamanyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana mujibha navana chimbwido chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende
iye zvino ndinoziva kuti vavi vedu vari kutonga havari mukaveni chavari kunyanya kumhanyira maningi vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate vanhu vakaitwa driven nepoverty very desperate saka vari kufunga kuti vakanoita whip up my emotions avo vanodzoka back into the ranks voya votipa support zvangopera izvozvizvi zvangopera zvamaelection izvozvizvi vanokanganikwa nezvavo sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva zvekuti tanga toti kana toenda kumaelection hatirejistei maoveterans ngatirejestei vakadai kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi asina nhasi hakuna chakaitwa kwavari maelections akanga angopera maelections hakuchina tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa vanhu vanenge vachitofa vanhu vanenge vachitofa saka kuitwa kwazvo jaikofunga kwangu ini vakandimiri ngatidzokerei kumawadi
totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa avo vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo ava vachitokundikana kunyatsobatsirwa
ipapo ndo pane mutambo ipapo ndo pane soro yacho onaisa inonzi pdl inotaurwa nevakafunda iri pa75,000 inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi chitarisai gepu irori pdl kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000 kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhauwa kuti kubva ipapo saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000 saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control ndosaka muchiona makomrades vakazoti taakuda kunobvunza profesa muturi nuve kuti nhaini komari dzedu dzakapromiswa dzikapleshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko ndozvamaakuona vanhu vaakusungwa ndozvamaakuona vanhu vaakubatirwa tsvimbo vanhu vari kukamina nezvimigogoda zviya zviyaizvi voingwa nembwa voingwa nezvitsvimbo saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari zvino iri kuno kuisi tiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepdl yandataurai kuna maticha kuna manesi ivo masoja chaivo vachiri kwacho vari kupractisa vari kukwamina mapurisa vari kuda kuwedzerwa kurtgs vochizoiwa nepi mari iyoyo yekuzopa ava 205,000 ava ndopa muri kuona kuti izvizvi muchenjeri kuti ndo zviya zvokunzi garwerisa dzasemberera kusvika mandonyutswa muchipunyudzwa mumaemotions saka the best thing tiri kuda isusu iyai inonzi compassionate compensation.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives svondo rinouya. Vateereri, musakangana kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, iva ine suzvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.